Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 16 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZimai Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzidzira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpirinya aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Naspa Manyawu vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushora zvakasimba mutori wenhau Simba Chikanza webepanhau repadande mutande rezimai.com ichiti Chikanza ari kuchidzira amai Mnangagwa achiti kana vakasagara pasi naye kupedzisa hurukuro kana kuti interview yavakaita achabudisa pachena zvakataurwa naamai Mnangagwa vachiti zvisabudiswa. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yaamai Mnangagwa muzvare kudzai gumbo vanoti Chikanza akafonera amai Mnangagwa achida kuvabvunza pamusoro pezvinhu zvisinei naamai Mnangagwa, asi amai Mnangagwa vakataura naye vachiti zvisabudiswa kana kuti off the record. Amai Mnangagwa havana kuzogara pasi naChikanza kupedzisa hurukuro yavo, iyo inonzi naChikanza ndiyo yanga ine basa kupfuura zvavakange vambokurukura zvose. Chikanza akazopa amai Mnangagwa maawa masere kuti vapedzise hurukuro yavo naChikanza. Chikanza achiti kana amai Mnangagwa vakasaita izvi achabudisa vhidhiyo vachitaura zvavakange vati zvisataurwa pachena. Vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stand Mukasa vanoti hapana chavanoona chakaipa pane zvakaitwa nemutori wenhau Simba Chikanza, vachiti hapana anoziva zvakatenderanwa nevaviri ava, vachiti haisi mhosva kubudisa pachena zvinenge zvatenderanwa pakati pemutori wenhau nemunhu waari kutaura naye.
Hatina chokwadi kuti zvinhu izvi zvakawamba kupi. Hatina chokwadi chekuti akatanga kufonera mumwe ndeupi. Asi chatinoziva ndechekuti Simba Chikanza munhu anofonera wese munhaada, haatyeba. Ndinoziva makore akambofonera vice president kumba kwavo. Mutori wenhau asingatye anoenda kusingaende uwamwe. Saka panyaya iyi semutori wenhau ari kutaura nemunhu wemuhurumende womudzimai wemunhu ari muhurumende ane maruramiro ekubvunza mibvunzo achipindurwa. Kana apindurwa ane maruramiro ekuzivisa vateereri kuti mibvunzo yandabvunza iyi yapindurwa zvakadai nezvakadai. Chandiri kunzwa ndechekuti first lady mayawo vakatiwo zvinhu zvavaitaura nawo zvanga zviri off the record. Off the record chibvumirano pakati pewapepeti wenhau vanotorwa nhau nemaofficials kuti zvandiri kutaura izvi hatisoda kuti zvishambadzweba. Asi hatizive kuti pakasvikira nachibvumirano chakadaro here wasati watangisa kutaura. Tinonzwa kuti wakataura ndikati 45 minutes here. Zvinoreva kuti zvese zvaitaurwa for 45 minutes zvanga zviri off record.
Kana mutori wenhau achitaura nemunhu yatinoti interview, munhu uyu ari kutaurwa naye akati off the record kumtoriwe nawo zvine uremu hwakadini zvinorera chi
zvinoreva kuti uyu mutongi ari kutaura zvimwe zvinhu zvaasida kuti zvishambadzwe saka zvaakune mutoriwe nawo kuti abvume kana kuramba unogona kutaurwa zvinhu zvakawanda zvaunofunga kuti vanhu vanofanira kuziva asi kana wanzi off the record zvinoti hauchaushambadza ba saka ndei nonzi ethical dilemma yema reporter
kutaura kwaita kwakaita mutoriwe nawo kuti ndiri kupa amai Munangagwa maawa masere 8 hours kuti vapedzise interview yangu navo kana vakasabvuma izvozvo ndinobudisa zvinhu zvavakati off the record munofungei nenyaya iyi papundwa mutemo hero pachorwa mutemo hero apa Professor Mukasa
chinhu chekutanga ndechekuti wakabvumirana here kuti zviri off the record wakabvumirana here kana wasina kubvumirana saka haana kutyora mutemo ba hausi mutemo ba inonzi ethics kungo chingova chibvumirana chema wanotora nawo kuti tinotora nawo nemuto wekuti kana kashambadza zvinhu zvazviri off the record haasungweba hapana mutemo unomusunga so ndochinhu chekutanga chiripo ichocho ndechekuti wakabvumirana here ndiri kunzwa kunzi Simba Chikanza ari kuti papasina chero chibvumirano chakadaro and chimwe chinhu chaari kutaura iye Simba wacho ari kuti iye ndirike first lady ndiwo wakavafonera haasi iye Simba akavafonera ndiwo wakavafonera saka kana uri mutungamiri ukafonera munhu anotora nhau zvese zvaunotaura zviri on the record ngekuti uri mutongi anoita zvinhu zvinobata ruzhinji rwevanhu saka vanhu vanoda kuziva kuti mutongi uyu ari kutonga sei nyaya dzakadai kudzibata sei chimwe chinhu chikuru chandida kutasimbisa panapa ndechekuti Simba Chikanza naHopo Chingono wamwe chetewo pane chinhu chikuru chawakafanana nechinhu chikuru chawakasiyana chawakasiyana ndechekuti waChingono anonzi investigative journalist anoruma achipuruzira waChikanza igangster yekuNew York uya anotakura inonzi switch blade anobaya haapuruzire ba asi chaanofarana ndechekuti wese wanorwira wari kudiwi rimwe chete rekubatsira wanhu wekuZimbabwe saka iye zvino handi vanhu vanoombera maoko kune both Chingono naChikanza ndekuti wari kurwira ruzhinji rwekuZimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa kutapa nhau paUniversity of Indiana muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7 vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti zvinokatyamadza kuti vamwe vatori venhau vave kumanikidza vanhu kutaura navo vachiti zviri kuitwa naChikanza kushandisa intaneti kuchidzira vanhu kana kuti cyber bullying. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaba vanoramba kuti Zimbabwe yainge ichichengeta Proteus Mpirinya uyo aidiwa nemhosva dzekutungamira kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru mazana masere 800,000 muna 1994 kuRwanda. Vachichisi veUnited Nations vaitungamira kutsvakwa kake vanoti Mpiranya akafa muna 2006 akavigwa muHarare. Ambassador Shaba vanoti Zimbabwe yakashanda neUnited Nations kumufukunyura kuti zvionekwe nenyanzvi kuti ndiye here izvo zvakazopa kuti azivikanwe kuti ndiye. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaFrederick Shaba.
Pane statement ichabuda mupepa raMangwana ratiri kutsanangura kuti isu seZimbabwe tanga tiringazivawo futi kuti Mpiranya wacho ari pati ari kupi. Nje statement iyo ndiyo ichatigaidza. I don't have a copy of it here, but no statement yatikuisa iyo.
Asi imi seZimbabwe manga mushandawo here nevanga vachiongorora veUnited Nations apo?
Tati chanda nao pisa wanga achuya Duyana mzese wanga achida kubatirwa Taba sarangu tatisula itula Ya pana chisa tatisula mzako wae
Asi se uru mende pani zinu oe desa muru kuita kuti Muongorore kuti zaka famba si kuti angari mnika kwenko ya ka reba kudai
Iye zinu nukuti alavaa ni report Ripoti ya washamba zavaka wakasita mkwa tiriwe Takuta rika hivu kuti
Guru Kotari nonane zvokudzidzana nane dzimwe nyika vaFred Kishava vange vari parunhare muHarare asi Gwedari norira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti havatenderani nemashoko avashava ekuti hurumende yaisaziva kwaive naMpiranya
pane statement ichabuda mupepa ramangwana ratiri kutsanangura kuti Isu, seZimbabwe, changa tisinga ziyo futi kutimpirani wacho alipati, alikuti. Nje, statement yu ndi isa tukaita. I don't have a copy of it here, but no statement ya tuku isa hiyo.
Asi imi seZimbabwe, mangamishanda wa irene wangwa wacho ongo rave United Nations hapo?
Tati mishanda na umpe kutu wangwa wacho uya, duyano mzese wangwa wacho da kubaturwa, taba sarangu tatisina itina, ya pana chisa tatisina mzako wae.
Asi se hurumende pane zvinhu oe desa muri kuita kuti muongorore kuti zvakafamba sei kuti angari munyika kwenguva yakareba kudai
iye zvino nokuti avavava nereport report yavashambadza vakasvika nekwatiriwo takutarisa izvo kuti chakachii chaimboitika nenyaya yamupuranya
Gwetari norwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare nestudio 7 Mai Naspa Manyau ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa muHarare dzekutsvaga anotora chigaro mudare reSenate chekutsvaga mudzimai anotora chigaro chakasiwa naSeneta Rejoice Timire avo vakashaya nechirwere cheCovid-19 gore rapera. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Amai Manyau avo vamirira kutora mhiko vanoti vacharamba vachirwira kodzero dzevakaremara uye vanoti kukunda kwavo kwavaisa pachinzvimbo chiri nani chekuita izvi. Vakawana mavhoti makumi mashanu nemasere 58 uye akavatevera amai Ana Shiri vakawana mavhoti makumi mashanu nemanomwe 57. Amai Manyau vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekukunda kwavakaita.
Kanzwa fara nekusika zvese pamwe chete nekuti constituency yangu vakaratidza kuva nevimbo neni saka chinhu chakandifadza and chinhu chinondityisa futi kuti dai Mwari vandibatsira ndakwanisa kuita zvakatarisirwa
Vaendera mberi vachiti vave pachinano chepamusoro chekuti varambe vachiita basa ravagara vachiita nguva dzose.
Apa ndane capacity saka andione kuti pane zvakasiyana nekurwira kodzero pachena. Apa I'm now ndingati a mouthpiece of the constituents. Saka ndinenge ndichishandawo neconstituency yangu. Constituency yangu ichinditumo zvairi kuda kuti zvisvike kuti tigove neupenyu wakanaka.
Amai Manyau avo vakavamba sangano reArt Foundation Trust vanozikanwa nekurwira kodzero dzevakaremara uye vanotiwo vanofara chose kuti hurumende yave neurongwa hwekusimudzira vakaremara kana kuti National Disability Policy uye vanoti vamirira mutemo unoita kuti hwaro uhu hutange kushanda kuti vakaremara vabatsirikane. Vanyasha Nauma Dzongwe avo vanove munyarikani wevakaremara kana kuti Ambassador for Disability kuAfrican Union vati vanotarisira kuti amai Manyau vachabatanidza vanhu vese vakaremara munyika asi vakati vamiriri vevakaremara muSenate vashoma.
Tikatarisa kuti disability constituents ine 15% of the total population. Saka tikatarisa kuti isusu 15% yesemiriwo nevanhu vaviri. Vanhu vaviri vanopedza seka rachiona MP chaicho anokundikana kuti anga achimirira constituency yake chete hakwanisi kuipedza. Ko kuzvira vanhu vaviri vangapedze here nyika yose.
Vanorwira kodzero dzevakaremara uyewo vakavhota musarudzo dzane zuro vamasimba kuchera. vaudza Studio 7 kuti itariro yavo kuti amai Manyau vachabatsira kugadzirisa matambudziko akawanda anosangana nevakaremara munyika.
Chekutanga kuti tinge tine transport yekutione vanhu vakaremara vanokwanisa kushandisa. Chechipiri kuti vanhu vanowana iya inonzi assisted medical treatment order vange vachikwanisa kuwana order iyoyo kusvika vawana mushonga kana kuti kusvika vatenga mushonga nezvimwewo zvine chekuita nemapresident of scholarship.
Mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu Dr. Christine Peter vaudza Studio 7 kuti National Disability Policy inopa gwara rekuti hurumende ichagadzirisa matambudziko evakaremara sei munyaya dzese dzingava dzezvifambiso, dzidzo nezvimwe.
Saka tiri kutadzira kuti seneta vane gwara yatingatiya roadmap yekuti vakabata polisi vanenge vachiona mafungiro evanhu vakaremara, nokuti polisi iyoyi yakagadzirwa ichiteerera zvakare matambudziko evanhu vakaremara vakanga vachiparticipata vachivawo involved mukugadzirwa kwayo polisi vachitaura matambudziko avo ichibva yafremwa.
Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakapinda musarudzo idzi vanoti dzakafamba zvakanaka chose pasina mutauro sezvakaitika musarudzo dzemabielections dzakaitwa muna kurume. Vamwewo vakapinda musarudzo idzi ndiamai Manduna Stembeni vakawana mavhoti makumi mana nemasere, amai Alice Chimwaza vakawana mavhoti matanhatu, amai Ethel Monde vakawana mavhoti mashanu, amai Catherine Daniso vakawana mavhoti matimana, kozoti amai Vongai Mutokoti vakawana mavhoti mana chete. Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri, munhukadzi nemunhurume, vanomirira vakaremara musenate, asi vakaremara vanodawo kumiririrwa muNational Assembly uye kuti vamiriri vavo musenate vawedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company inoti yakwidza mutengo wesimba remagetsi nechinangwa chekuti vanhu varambe vachiwana simba remagetsi. Kambani iyi inonzi ine zvikwereti zvikuru uye zvakawanda. MuNewsday makare, zvirongwa zvekugadzirisa nyaya yezveupfumi zvakaziviswa naVaemarson Munangagwa Zvondirapera pamwe chete nemugurukota rezvemari vaMuturi Ncube zvinonzi zvava kukonzera kushayikwa kwezvinhu zvizhinji zvinogadzirwa munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndakutaura maererano nezvezanu PF kuti iye zvinezvi yazosvika pakuremerwa, yasvika pakuomerwa. Zvafanana nababa vari pamusha kana vatadza kupa mhuri chikafu, musha iwo haumbomira zvakanaka. Ndozvaita zanu PF yezvino. Takuona izvino vakusvika pasaizi yekuti vakarikuruta masoja osvika pakubvunza mibvunzo yekuti munoona sei nachamisa. Vane hondo yekurwisana nachamisa yezvino, paimboti vagadzirise zvinhu zviri munyika vari kuita basa rekudzinganisana nachamisa. Ngavasiye mukomana wechidiki uyo ambopinda avaratidze, nekuti kumhanyisana kwavari kuita nayeka vari kutotadza kugadzirisa zvinhu zvemuZimbabwe zviri pagiraundi. Ezvino maticha haana mari, asi tiri kuona vari kuenda vachinorasa zvavo mari uku vachipa machifi. Chokwadi, munhu akaenda kukoleji akapedza makore vari kutadza kana kubhadharira zvevanayo vadzidzisi, vari kutadza asi vosvika pakupa machifi mari yekuti vashandise zvavo.
Ndine mubvunzo kune hurumende iri kutonga iyi, hurumende yedu yeZANU PF, kuti iye zvinezvi varoti varikuda kupa madzishi motikari, varikuda kupa madzishi mari dzemaairtime. Zvavari kuita kumapurisa, vakuru vamapurisa vari kupiwa maairtime kuitira kuti vakuru vamapurisa vatume vamapurisa vachinti ndai munorova. Ndozvava kuita kumadzishi, toda kutora vada kupa madzishi kuitira kuti madzishi agowana kusunda vanhu. chiro madzisha akasunda vanhu vana vachadi because pandinopinda ndinovhota ndinashe ndinopinda ndindoka ndovhota ndindoka pandinoda chiro vakaita sei ZANU-PF chirekaita sei ZANU-PF apachina apachina chaida chiripo ndochongoti madzisha achangotora mota idzodzo ongodzishandisa sezvo vakaitwa kwamutari kwavakanotora muhuku nechichi vachipa vanhu vanhu vakangotora akatora mabhasikoro akaendesa kubhinga vanhu vakatora asi vakavhotera chii chipusi vanhu havachadi
pastudio 7 apo makadiko vashamarari vese vestudio 7 ndongotora pamusoro pemurume uyo wakaroora umweni murume vanhu vaitoziyana vanhu vaitoziyana zie zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora muroora watoita apa asi muroora kwaye murume umweni zvinorwadza ndichipesirangu ndichiti aiwa mukomana ngaapinde mukomana ngaapinde ndine zvangu zhingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya kuno ndosouth africa eastern cape
aiwa ndabatikana ndabatikana vanhu vamwari nenyaya yakaitika kuhonde valley muzimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti dhu ndatenderera zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka variko vakawanda zvokuti dhu asi ndopounowana umwe murume achida kufemera mugodzi meumwe murume vakomana aiwa mwari devapindira ndapota ndapota ende ndarwadziwa vana vemuzimbabwe vakanaka zvokuti dhu iwo ubva wada umwe murume zvandiremera zvandiremera
pastudio 7 apo makadiko ndini star member vakomana ngatipepukei vakomana nyika iri kuenda kumawere takatarisa
ya inini ndini kruga ndiri kuno kueastern cape ndinoti vamunangaro avo zvavakonawa kutonga ngavasirewo umwe amboitawo nenzira yanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawo kutonga nyika iye seyefemili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizvi zvefemili seuchifi kana usabhuku anonzi kwanzi handihwo mudzinza rekwedu aiwa kana muna konewa ngapewo umwomo wambozamavo bekazi ipapa pachoso kuti vanhu vasiye vachirova vanhu vachidani vachidani vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatekekwa kugarira kuzano peita tiinde kutriple c
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors ZUTCO rinoti riri kushanda nemamwe masangano mukuona kuti nyaya yekutakurwa kwevanhu kunofamba zvakanaka zvichitevera mashoko ehurumende ekubvumidza mamwe makambani kuti atakure vanhu kunze kwekambani yeZUPCO mutungamiri wesangano reZUTCO vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinorumidza zvikuru mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedanho ravakatora rekubvumidza mamwe makambani nevamwe vatakuri kuti vatakure vanhu kunze kwekambani yeZUPCO vachiti sangano ravo riri kushanda kuona kuti izvi zvinobudirira nokuti vanhu vange vachinetseka zvikuru
tinoda kutenda mutungamiri wenyika nekuvhura kwavakaita public transport yanga iri mumaoko meZUPCO nguva yese mushure mekunge kwaiswa mutemo unoti SI 83 of 2020 wakanga usingabvumire kana ani zvake kuti ashande mupublic transport asiri muZUPCO saka maoperators anga asingabvumirwe saka kuvhurwa kwazvaitwa kunoreva kuti mabasa aakuwanikwa tanga tine dambudziko musekta medu rekuti kumatrucks ndokwanga kwasara kuine basa kupublic transport kwanga kwafa nekuti kumakombi kwanga kuchitora vashandi vakawanda zvikuru. Saka tinoda kutenda mutungamiri wenyika nechinhu chakadai cha tiri kuti chisakanganiswe nevamwe vane mainterest avo chibude zvakanaka. Tinotarisira kuti local government inogadzira maregulations ichitarisawo kunetsa kuri kuita transport. Vana vanga vakuita zvemadrugs, vana vanga vakuita zvakasiyana siyana. Saka tinoda kutenda zvikuru nedanho rakatorwa irori rinoreva kuti vana Ministry of Transport vakuwana mari dzemapermits dzemaoperators license, vana VID vakutanga kushanda kwakuitwa mafitness edzimotokari, uyewo kumadoctors mamedical examinations akutanga kuitwa. Tikatarisa kukanzuru marank disk zvakutangawo kuitwa. Saka economy yakutanga kuvhurika, kune vanga vachigadzira maseats, vanga vachitengesa maspace juti vana zinara nekuti makombe akawandisa anosvika kumaandarika kuma 30,000 kana anyatsotanga kufamba ese. Saka toda kutenda hurumende zvikuru kunyanya kune mutungamiri wenyika.
Vamaguraminga, mutsauko wamakatarisira ndeupi uye mutsauko wamuri kuona ndeupi?
Tikatarisa pakutakurwa kwaiitwa vanhu mashure kwese uku, vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa, vanhu vaichema nekukwidzwa kwemafezi, kukangonzi kwanaya kana kukanzi kwaita shortage transport kana kukanzi kwanetsa diesel, vanhu vakanga vachitambudzika zvikurusa. Izvi zvaikonzerwa nekuti kwakanga kusina maassociations. Tinotarisira kuti kanzuru yedu nelocal government even the Ministry of Transport vakabvuma kushanda nemaassociations kukaiswa mutemo. Zvinhu zvese izvi kunenge kukusisina.
Imimi sesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, chii chamuchaita mukubetsera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
Isu takatogadzirira kare, isu seZUDAC takatobatana nemaassociations kuti tione kuti tagadzirisa zvanga zvichiitika kumashure. Kwanga kuchiitika tsaona dzekuti vamwe vaidhiraivha vasina malicense, vanhu vaitukwa zvizhinji zvaiti vasa bhegi chero vanga asina kwokunoripota. Saka tiri kutarisira kuti masystems ataisa iwaya taane macode of conducts emadrivers, kwaane macode of conducts emaoperators kuti zvinhu zvimire mune zvakanaka. Saka nyaya dzekuti maovercharge akunenge kusisina, nyaya dzekutukwa nekuharaswa kumadzimai marenki kunenge kusisina, nekuti tinenge taane mamonitors, tinenge tapa vanhu mabibs avanopfeka vachimonita munhu anenge hangomire murenga asina chaari kuita. Munhu anofanira kugadzikanwa nezeta rapii necouncil, uye anofanira kugadzikanwa nevanhu kuti ari kuitei. Saka zvinhu zvese zvaitika kumashure kunenge kusisina. Vanenge vakuda havo kuenda kumushikashika vanenge vakushaicha vanoendera, nekuti murenge munenge makarongeka muine motokari dzine mapepa, muine madrivers ane mapepa, uyewo zvakare munenge muine hunhu hwakanaka. Mota dzedu dzinenge dzine mapassenger insurance, mota dzedu dzinenge dzine mapepa anodiwa. Saka kudzingirirana kuya kwakombeka kuchiitwa nemapurisa nemakombi kunenge kusiku. Saka zvizhinji tarisirai kuti maassociation zvinenge zvapera, nekuti anenge akanganisa maassociation anodzingwa, anenge akanganisa maassociation nemadrivers anodzingwa, nekuti association inokwanisa kudzingwa nekuda kwokuita kwemamembers ayo.
Avo vange vari mutungamiri weZUTCO vaFredrick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inoshora mutori wenhau weZim I Simba Chikanza ichimupomera mhosva yekuchidzira mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Zimbabwe inoramba kuti yaichengeta Protais Mpiranye aidiwa kuRwanda nemhosva yekuponda vanhu. Amai Laspa Manyau vakasarudzwa kumirira vakaremara mudare reSenate. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Dini, Dini Tanona Kawande, Dini Washington DC, Nichiti, Moswera Zakanaka.